This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakara manera anasi uri musi wechina chikumi 23 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngatiende kwaZimba, nguva yakwana yekuti President Tsvangirai vaende kuState House, vaende kunogadzira upenyu hwemhuri yeZimbabwe.
Bato reMDCT roratidzira nhasi kwamutare richiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakundikana kutonga. Masangano evashandi vehurumende oramba kutambira nyaya yehurumende yekunonoka kuvapa mari dzemihoro. Vatsigiri vemutambo wecricket vogunun'una nekudyiwa kuri kuita chikwata chavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT nhasi raratidzira kwamutare richiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakundikana kutonga. Iri iguta rechitatu raratidzirwa nebato iri tichitevera kuratidzira kwarakaita muHarare nemuulawayo. Mutungamiri webato iri vaMogen Tsvangirai vanga vachitarisirwa kutungamira kuratidzira uku asi havana kuzoenda, asi vane mashoko averengwa kuruzhinji nemutevedzeri wavo muzvare Tokozani Kupe. Mutoro wedu wenhaulo yedhamu Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakangosvika zviuru zvitatu nhasi vafamba kubva mumusha mukuru weSakubva kwaMutare vakananga muguta vaine zvinyorwa zvine zvinyunyuto zvavanoda kuti zvigadziriswe nehurumende. Amai Kupe vazoverenga mashoko avatsvangirai paMikus Park muguta. Vati yave nguva yekuti vaMugabe vasiye masimba vape vamwe vanokwanisa kugadzirisa nyika. Vaendera mberi vakati veruzhinji vanofanirwa kuzvipira kuramba vachiratidzira nyika yose uye kubatana nevamwe kudzimara pava neshanduko inopa vanhu chekudya, mabasa, kupedza huori, kumutsa makambani akavhara uye nekupedza hurombo. Mai Kupe vati seMDC vari kupokana nenyaya yemabondi notes ari kuda kuparurwa nebhanga reRBZ, kushayikwa kwemari vevashandi vehurumende, kutsakatiswa kwemari yemangoda ekwachiyadzwa inoita $15 billion uye nyaya yekuti makambani nemafektari avhurwe vanhu vashande. Vapedzisira nekutenda vauya vakawanda kuzoratidzira kunyange hazvo kuine chando change chichikwidza hamba mumuti. VaDavid Tekeshe mumwe wevamwe vange vari kuratidzira pazuva ranhasi uye vanoti mashoko avatsvangirai ange akanaka sezvo ange ari ekutsigisa veruzhinji kuti vachitarisira shanduko munguva pfupi iri kutevera pasi pehurumende yeMDC.
Speech of President, yeah, it's a strong one. Iruragidza kuti wa vision yavo iri pamberi pekuti nyika ichinje. Saka tikutotarisira kuti as I promised out my demonstrations will go on zvikamugari abva. I think that's takatarisira izvozvo.
Va James Mndenda mugari weMamutare vauyawo kuzobatana nevamwe paratidziro yanhasi. VaMndenda vanoti ino yava nguva yekuti mhuri yeZimbabwe ibatane kuita chinhu chimwe chete, kwete kupeta maoko pasina chavari kuita nekuomerwa kwavaitwa neraramo.
Kwete kungochema vanhu vari kumba, Asi nasi wabuda in their thousands. Zvinoreva kuti munhu wese arwadzirwa. It's a clear sign it would come 2018. Panenge paine basa. Tirikungoshingirira tiri muno muZimbabwe. Asi ndinorwa kuti takuda kuti tisvike, takuti takucross the Red Sea. Ndinodaira kuti zvinotifambira. Munguva iri kutitera, asi tiri kuti tiende manikaleni nekubuda kwawaita in their thousands.
Mumwe wevechidiki angari paratidziro yanhasi ndimuzvare Chinai Mangezi abva kuChipinge. Muzvare Mangezi anoti vechidiki vanotsigira ichi chiitiko sezvo vasina mabasa kunyange vaine fundo yepamusoro.
Isu semayouth hatinoitei, mabasa hakuna, tikavunhu akaenda kana kuti degree, kuita degree hakuna mari, saka Mugabe must go.
Amai Nenzi Nyamazi, mugari wemumusha wedanga mvura kuno kwaMutare. Amai Nyamazi vanoti vafadzwa nemashoko emutungamiriri wavo sezvo vaparura kuti havazi kuzomira nenyaya yeratidziro idzi.
Ndinofara nekuti pakange paita zvinhu zvakadai zvekukurudzira kuti senyika yedu yaenda kumawere, kuti baba vedu vatsvangirai vachitikurudzira kuti kana pakange pachiita chitiko chakadai munhu wese, nekuti upenyu huri kurwadza munhu wese, kunyange kamwana kari mudumbu chakasati kabarwa, musi waanongobuda achiri kunyange ari mudumbu amai vake ari kurwadziwa ikona nhamo iri kuno kunze.
Mutevedzeri wevatsvangirai amai Kupe vauya kuratidziro yanhasi neumwe utungamiriri hweMDC hunosanganisira vaMorgan Komichi, vaBadiniko Bhebhe, amai Teresa Makoni, amai Paulina Mupariwa, vaJiles Mutsekwa, amai Linet Karenyikore, vaBeth Gutu, vaDouglas Monzura nevamwe masachigaro ibato iri kubva kumativi mana ose enyika. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndine Ilweda Moyo.
Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti aone nhengo dzavo dzichienda kumabasa svondo rinouya kana musangano wakarongwa kuitwa nemusi wemuvhuro pakati pemakurukota ehurumende, gavhuna wereserve bank of Zimbabwe pamwe nevamiriri vevashandi ukatadza kubuda nechisungo panyaya dzemihoro yavo. Izvi zvinotevera kukundikana kubuda kwechisungo kwemusangano wekuziya kuendeswa mberi kwemihoro yevashandi vehurumende wakaitwa nezuro muHarare, apo vashandi vakaramba kutambira danho iri vachiti vanoda kuwana mari dzavo dzemihoro mwedzi uno usati wapera. Munyori mukuru wesangano revarairidzi PTUZ vaRaymond Majongwe vanoti kunyange hazvo hurumende yakazivisa kuti yakanga ichinetsekana kuwana mari, havasi kuzotambira chivimbiso chehurumende chekuti vaizowaniswa mihoro yavo yemwedzi waChikumi naChikunguru muna Chikunguru makare. Mutungamiri weCollege Lecturers Association of Zimbabwe vaDavid Dzatsunga vanotiwo havasi kuzotambira tsananguro yehurumende yekuti iendese mberi mazuva emihoro. Ukuwo sangano reZimuta rinoti nhengo dzaro dzichabuda nechisungo mushure mekunzwa zvinenge zvabuda mumusangano uchaitwa nemuvhuro. Mukuzeya nezvenyaya iyi taita huri kurona vaMajongwe.
Kuto ndechekuti hatina kusunga sungano yakaburika zvakaida. Hongu takawirirana kuti tichaita misangano yakati wandei. Hongu takawirirana kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Hongu zvakabuda pachena kuti hurumende yakakanganisa kuti yakaburisa masalaries nemabhesi aya tisina kuita nhaurirano. Asi patakasika panyaya imwe chete yatanga tafambira isi, nekuti mabhesi apiwa nehurumende hatiwirirani nawo, ndoku hurumende payakati aiwa indoti painguva igozodzoka musi wa27 chemande tokurukura zvakare kuti toita sei. Asi chokwadi ndechekuti takaburisa pachena kuchepesheni wedu mai Alexander nevanhu vakanga vairinda pozisheni amwe tese tikazosapota pozisheni yekuti hatibvumi kuti masalaries emuna June anzi anobhadharwa muna July.
Saka iyo hurumende yakati
ndosaka vakati tivape mukana kusvika musi wemanje. Hongu tikuzviziva kuti varairidzi vakawanda vaakutochema kuti haa vaakutotitengesa. Asi kanyaya yatirikutaura pano inyaya inoinvolva mari yakawanda, haigoni kuti ingonesa dhesizheni ipapo. Ava makurukota anga ari matatu, aithinki pane posibhiriti yekuvanga vachida kuindenza purezidendi wavo, vanenge vachida kuona mamwe maarms ese kuti vaonetevaangizese. Asi namasa vakazenge vauya neimwe proposal yatakaramba kuti hatigoni isu kuneka dhesizheni, nekuti vatina masakanga vati tibvumai kuti tikupei masalaries emuna July iwaya pamadheta ataanaunda. Asi muna July imomo zvakare ndokubhadhara isalari yechipiri yemuna July muna July. Tikachiti ava panda kuti tifunge, nekuti tikange tabvuma mari yemuna July ikazazouya tinodii. Saka ndozvatakukonsalta mamembers edu kuti vatiudze kuti Kameda here kuti vapuhe mari muna July yekutanga muna June. Kuzopuwa ine yacho muna July. Asi tiripuwa ndekuti atigoni kuti tibvume pasina kunyererana pasi. Kana hurumende yabvuma kuti vanotinyerera pasi, anoenda zvete akabvuma kuti hongi dzinoita. Kuti vabvuma havakuzopuwa mari muna 7 kutova 14 vozopuwa ine kuti.
Avanga vari munyori mukuru wePTU Z Raymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Nengo dzesangano reOccupy Africa Unity Square idzo dzakarohwa nemapurisa svondo rapera dzichiratidzira muHarare kuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vabve pachigaro, nhasi dzasvitsa chikumbiro kudarire pamusoro chekuti mapurisa asavhiringidze mukuratidzira kwadzo. Mutoro wedu Nau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo shanu dzeOccupy Africa Unity Square dzinota dzisikufara nekushungurudzwa kwadzinoti dziri kuitwa nemapurisa padzinenge dzichiratidzira muAfrica Unity Square dzichida kuti vamugabe nehurumende yavo vabve pachigaro. Mumwe wenhengo idzi, muzvare Linda Masarira, vati vari kushushikana zvikuru nekurohwa kwavakaitwa, vakati vaona zvakakodzera kuti vakumbire dare kuti riture mutongo wekuti mapurisa asavavhiringidze mukuratidzira kwavanenge vachiita.
Nhasi mangwanani tafaila inonzi an agent high court application. Ya tiri kuratidzira kugununguna kwedu nekurohwa kwatiri kuitwa nemapurisa nekutidzivira kwavari kutiita kuti tiproteste nekudemonstrator patinoti pachishona kuratidzira kuti taneta nekuitwa unhapwa nekudzvanyirirwa mukati menyika yedu.
Mumwe wevasvitsa chikumbiro ichi, vaPride Mukono, vasvora zviri kuitwa nemapurisa vachiti zviri kunze kwebumbiro remutemo iro rinobvumira chero ane zvake kuratidzira.
Izvi zviri kutiratidza kushaya hanya nekuoma moyo kwehurumende iri kutitonga, hurumende yavo Mugabe neZANU PF. Uyezve zvinotiratidza kuti ivo vamugabe nehurumende yavo havanei nekutevedzera mutemo wakanyorwa pasi nemaZimbabweans ose mushure mokunge tabvumirana tinyora bumbiro remutemo iri. Izvi ndo zvatinoona kutizve zvinotipa masimba simba zhinji rekuti tirambe tichirwisana nehurumende iyi kuti ngaitevedzere zviri pamutemo uyezve ngaisiya nekushungurudzana nevanhu.
Zvichakadai, muzvare Masarira vati havasi kuzodzokera kumashure nekuratidzira kudzamara vamugabe vabva pachigaro vachivapomera mhosva yekutadza kutonga nyika zvakanaka, kuwisira upfumi hwenyika pasi pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Vaenderera mberi vachiti kuzvindikitwa kwavakaitwa nemapurisa kwakatovasimbaradza, vakakurudzira veruzhinji kuti vauye neuwandu hwavo kuti vabatane mukuratidzira kusafara kwavo neutongi hwavamugabe.
Kurohwa kwandakaita kwakatondisimbaradza nekuti ndakaona kuti hurumende yatiri kushanda nayo kana kuti yatiri kuvimba kuti ichatigadzirira upenyu hwakanaka haisi kutoda kuti tiwanike takagara zvakanaka, uye kuti mukati menyika ino hamuchagarike nekuti hamuna mabasa muzvipatara, hamuna mushonga zvakadaro zvakadaro. Zvinotoratidza zvakare kuti ivo vari kufara nemamiriro akaita nyika ino. Saka naizvozvo nenishotowo kuna vanhu vemuZimbabwe, ngatichibatanai tivaratidze kuti isu toda kurarama munyika ine mari, nyika ine mabasa, nyika ine zvipatara zvine mushonga, nyika ine mvura.
Vamwe vasvitsa chikumbiro ichi ndivatatenda Mombe Yarara, vaDeck Frey pamwe navaParson Dzamara, vano vemunin'ina wavaitai Dzamara avo vakapambwa gore rapera nevanofungidzirwa kuti vasori. Vaitai Dzamara ndivo vaitungamirira sangano reOccupy Africa Unity Square, vakanyorera vamugabe tsamba vachivakurudzira kuti vasiye basa. Chikumbiro chasvitswa kudare ichi chakatarisirwa kunzwikwa mumazuva mashoma ari kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuBritain nhasi vari kuvhota kuti voramba vari musangano reEuropean Union here kana kuti kwete. Nyika iyi haina kuwirirana sezvo vamwe vari kuti zviri nani kuti Britain ibude mugungano iri izviitire zvinhu zvayo yoga, asi vamwe vachitungamirwa nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaDavid Cameron vachiti Britain inofanira kuramba iri EU sezvo zvichibatsira zvakanyanya munyadzo zveupfumi. Asi kupfurwa kwakaitwa imwe nhengo yedare reparamende amai Joe Cox nevanofurikidza mwero vanoda kuti Britain ibude mubatanidzwa weEU kunonzi kwakapa kuti vakawanda vade kuramba vari muEU. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission rinoti rambosendeka parutivi chirongwa chekunyorisa vavhoti nepamusana pekushaya mari. Asi munyori mukuru muMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai vaDouglas Muonzora vaudza reichoto weStudio 7 kuti ZANU-PF iri kuda kuti sarudzo dzisvike pasina kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo izvo vanoti bato ravo richaramba kuzvitambira.
Hurumende iri kuzama kuita bhinda uko rekuti vanhu vasaregista kuvhota iri nzira yokuti vagosenzesa vhota roriya rakagadzwa nabere rekubira riya. Vari kuda kuti vazoti ivo kana nguva yapera voti nguva yapera taakushandisa vhota roriripo. Ndaa iripo ndeyokuti nemademonstrations ari kuitwa nekuratidza kuita vanhu kuti vatsutsuma nehurumende iyi. Vhota registration nyowani vanotya kuti kunoregista vanhu vasingadi hurumende. Isu sebato reMDC pamwe chete nemamwe mapato takati ivhotas rora taakuda ivhotas rora riya rinonzi biometric.
Saka imi sebato muchaita kuti nyaya igadziriswe sei?
Chatoda kutivimbise vana veZimbabwe zvichokuti tikabatana semaZimbabwe tinokwanisa kuchinja zvinhu, tinokwanisa kusandura zvinhu. Chada kuti tibatane toratidzira toenda kuzeki ikoko toenda kumatare tichaenda kunana Sadak zvakare nekunana AU kune dzimwe nyika tichiti Zimbabwe naMugabe vafosekedzwe kuti vanhu vachitanga kuregista kuvhota. Ende kuregista kwacho tinoda kuti vanhu vanoregistwa kunzvimbo dzavanogara kumawodhi kwavanogara vachitorwa mapicture ikoko vachiiswa pavhotas row nyowani rinenge ragadzirwa ne.
Ko zvamuri kuronga kuita zvikasabudirira muchaita sei? Nokuti ZANU-PF inozikanwa nekusateerera ingave iri Sadak ingave iri Africa kana ani naye inoti izvo inoita zvinhu painodira. Saka imuchaita sei ZANU-PF ikaramba yakaomesa musoro?
ZANU-PF yauri kutaura nezvayo iZANU-PF yekare iko zvine zvirazuru rakapinda nyoka. ZANU-PF yemazuva ano ibato rokuti harisisina kubatana iro pacharo uyezve harisisina simba rarakanga rinaro kare, simba rekufosa vanhu. Imomo muami mupolisi muCIO makazara vanhu vasisadi hurumende iyi.
Ko ZANU-PF ikaramba ichichema nerekuti haina mari munoita sei?
Isu tinotsvaga mari iyoyo kana vachiti ivo havana mari.
VaDouglas Muonzora vanove munyore mukuru webato reMDCT vachitaura naRaychoto weStudio 7 vari kwaMutare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Ray abatawo nhengo yeZANU-PF inomirira Pelandaba Mpopoma vaJoseph Chuma kuti tinzwe pamiri yebato ravo.
Mari yacho hapana, hurumende inotsvagura nepamusoro pekusawana mari zvakanaka. Nenyaya yekuti shamaridzana Muonzora idzi tatiisa panguva yakaoma chaizvo dzavhara magambani avo neekonomi yavo, zvinhu hazvi kufamba zvakanaka. Saka kuti iteroti isusu senyika titarise kuti ko toita sei kuti zvinhu zviendere mberi tiwane bundudzo. Unowana varume vari kutoserebreta kunotora vana vevanhu vachivadzadza mugwagwa vachiita mademonstration. I really shudder and wonder what kind of leadership this is.
Asi imi muri kuti mari hapana, harisi basa rehurumende here rokuona kuti mari yaiswa muchirongwa ichi?
Ibasa rehurumende hungu, ende hurumende iri kuzvinenzira dzese kuti imeke shuwa kuti mapurogiramu ese ehurumende anoitwa. But sezvo nanzimbotaura baba, nyaya iyi yataitaura kubvira kudhara vanhu vaikuwata maitukunye but takuzviona nhasi. Nyaya yaemasasi nyaya inyaya inoafecta for sure. And baba vaiti targetedzi totageta vaMugabe. Kwanga kusiri kutageta vaMugabe, kwanga kutageta isusu maZimbabwe because takatotageta nyika yedu yeZimbabwe. And nhasi zvakubuda pachena kuti rait taapakona toita sei vanhu ava vadzvanyiri ava vangava neagenda yavo vauya kuipa. Asi inini nekufunga kwangu Mwari vachatipa nzira yekubuda chete.
Ko tichienda panyaya yekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo, izo zvakatarwa nebumbiro remutemo kuti zvosarudzwa dzese dzichaitwa dzinofanira kunge dzichiitwa paine mitemo inowirirana nebumbiro remutemo yenyika. Sei mitemo iyi isiri kuvandudzwa?
Paramende izvezvi tichitaura tiri bhizi kuita zvirongwa izvozvo zvokuita realign mitemo yekudhara tichiyaranisa neconstitution newani yatinayo kwarizvino. Saka hurumende haina kugara pasi, paramende futi haina kugarawo pasi. Bhizinesi reparamende raanokurisa, asi zvinhu zvakadaro zvakaiswa muagenda. Purezidenti vakataura bhauzen kuti etumidzwa neparamende itai zvinhu nemazvo mukasike kuita align mitemo iyi kuitira kuti ifambirane neconstitution newani yataanayo.
VaJoseph Chuma vanove nhengo yeZanu PF inomirira Pelandaba Mupopoma mudare reparamende vachitaura naRachel weStudio 7 vari parunare muBulawayo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, Nyasha Mateta, anoti ari kufadzwa nemabasa ari kuitwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvakaita saEdna Ndebele uyo anoita mabasa ekugadzira mbatya. Vaviri ava vakasangana kuDelaware muAmerica, uko kwaiva nemusangano wezvizvarwa zveZimbabwe zvinopinda makereke akasiyana-siyana pasi pegungano reWomen of Dominion. Musangano uyu wakapera nemusuwe svondo. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naMuzvare Mateta.
Nanchi modular dress yaka designwa na Edna Debele, and the fara dress racho because my pattern acho akanaka, and dress racho designer acho akangonaka, it will be elegant and people na kupfeka kwese kwaunenge uchida kuona. Fara ku modela, fara ku embrace a culture yangu. I am Zimbabwean, ndinobva from Zimbabwe and ndinogara muPennsylvania.
Wakauya rei nekubva kuZimbabwe?
Ndakauya muna 2009.
Tinoona vamwe kana vakuuya kuno vanobva vatadza kutaura shona. Iwe sei uri kuramba uchigona kutaura shona?
Ndoramba ndichitaura shona because vabereki vangu vanotaura shona kumba, and tinoramba tichidzokera kumusha kunoonana sekuru nagogo. Saka toramba tichitaura shona chero kana tiri pamba o tikabuda tee tichitaura shona kana tiri tese.
Tinoonazve kuti muno uri kuita zvidzidzo zvipi zvaunga uri kuita?
Ndakapedza high school, saka ndauda kuenda kuuniversity kunostuda business kuTemple University, saka ndakagraduata from high school recently.
Sei zvakakosha kuti vana vemuno mutinoona vanokoshesa high school, asi kumusha tinongoti munhu wese anoenda kuchikoro anofanira kutopasa high school. Zvakakosha sei muno muAmerica nyaya yehigh school?
Zvakakosha nokuti vana vemuno vanoda kusiyana nechikoro and havadi kucontinua nechikoro chavo, asi vana vekuZimbabwe vane expected nemaparents avo kuti vapedze chikoro so that vanokwanisa kuenda kuuniversity.
Iwe zvizvo ungataurawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvechidiki zvawadzidza so far?
Ndoda kungovaudza kuti vaimpresse the fact that vari muZimbabwean and vari mune foreign nation, yes, but it's very good kuti ungova munhu anoshowa and representing your culture. Obatsira iwewe kuti uwane your independence through your culture.
Uyo anga ari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, Muzvare Nyasha Mateta, vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuDelaware muno muAmerica. Munhau dzemitambo. Zvinhu munyaya dzechikwata cheZimbabwe Cricket zvinonzi zvaramba zvaita manyama amire nerongo, uye vanotungamira mutambo uyu vanonzi vanenge vapererwa nemazano. Mutora wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo chikwata ichi chakatamba zvinotyisa mumutambo wavo wemat20 wekugumisira uyo chakarohwa nemaranzi matatu chete, vateveri vemutambo uyu vari kuti kukundwa chete. Vanotevera mutambo uyu vari kuenda vachiita vashoma pese pari kutamba maShebrons muHarare Sports Club. Mutsigiri wemutambo uyu vaKingston Marange vanoti vanhu havasi kufara nekukundwa kwechikwata ichi.
Vanhu kunyanya vari kugunun'una, performance yavo was not good.
Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaFara Kambamura vanoti naivo vasvibiswa mwoyo nekutamba kwemaChevrons uye vave kumira kuenda kunhandare yeHarare Sports Club.
machevrons ndinafarira zvikuru. Asi ezvinezvi zviri kuitika ndezvekuti havachatondiona iko kwandichawanikwa kuHarare Sports Club ndakatotsamwa.
Vakambamura vanoti kuti Zimbabwe idzokere zvekare pamusoro-soro payaimbove kare. Chikwata chemachevrons chiripo pamwe nevarairidzi vacho vanofarira kusiyiswa basa kotangwa chikwata chitsva. Kune vamwewo vanotevera mutambo uyu vanofunga kuti chikwata cheZimbabwe hachichakwanisa kuramba chitamba cricket yepamusoro yetest cricket kana kutamba nezvikwata zvisina mukurumbira zvemaassociate teams, asi kuti vave kufanira kudzika pasi pasi kuzotamba nezvikwata zvemuAfrica zvakaita sana Kenya nana Namibia. Vazivanai mwakatuka vanoti nguva yevatambi varipo pari zvino yakwana sezvo vakura zvekuti havasisina mongo wekukwanisa kumirira nyika zvine mutsindo.
Tarisa Hamilton Masakadza, Vusi Sibanda naElton Chigumbura vakura zvekuti hapasina chita chavachaita.
Muteveri wechidiki wemutambo wecricket uyu Godfrey Musengezi anoti kunze kwevatambi vashoma shoma chikwata ichi chinofanira kuputswa kunzwa vatambi vatsva vane shungu dzekuita mukurumbira.
Maonero angu ndeyekuti vese ngavaende kosara Donald Tripano, Peter Moore naGraham Cremer.
Asi aimbove mutungamiri wevatambi Elton Chigumbura akabuda pachena kuti iye hapana kwaanoenda achiti achiri nemakore maviri kana matatu achiri kukwanisa kutambira chikwata chenyika ichi. Vamwe vakatuka vanoti ino yave nguva yokupa maunder 19 anga ari World Cup yevezera ravo yegore rino mukana wekutambira chikwata chenyika pamwe zvinhu zvingangosanduka. Asi mashoko atiri kunzwa ari kuti vatambi vakawanda vave muchikwata chemaunder 19 ichi vakaenda kunotambira zvikwata zvekunze kwenyika mushure mekunge vashayiswa mukana wekutambira Zimbabwe neveZimbabwe Cricket. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kune mutungamiri weZimbabwe Cricket vatawenga mukushani kuti nyaya yemaunder 19 iyi yakamira sei. Chikwata cheZimbabwe chiri kutarisira kutamba neNew Zealand matest maviri kuQueen's Sports Club kutanga musi wa28 chikunguru. Zvichakamira zvakadaro, mukuru wesangano reNational Football Association of Zimbabwe Raimbon Zipa vaPhilip Chiyangwa nhasi vaudza komiti yedare reparamende inoona nezvemitambo kuti havasi kuzobhadhara chikwereti cheZipa chinosvika mamiriyoni matanhatu. Asi komiti iyi haina kuzoenderera mberi sezvo vaChiyangwa avo vanga vachiratidza kurwara vati vave kuenda kuSouth Africa kunorapwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8:30 p.m. nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai emuZimbabwe ari kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare nhamba dzedu 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bato reMDCT rinoratidzira nhasi kwaMutare richiti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakundikana kutonga nyika. Masangano evashandi vehurumende oramba kutambira nyaya yehurumende yekunonotsa kuvapa mari dzemihoro. Vatsigiri vemutambo wecricket vogunun'una nekudyiwa kuri kuitwa chikwata chavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina ndimi yake Mwakalele.